Kune mitemo yakati wandei mukati menyika yeZimbabwe inoenderana nekufamba kwemashoko. Mumwe wemitemo iyi mutemo unonzi pachirungu criminal defamation, zvichireva kuti kune mhosva yekuti ukataura mamwe mashoko uchiita seunorerusa uremu hwemumwe munhu, kana kuti ukataura zvinomutsamwisa kana zvaasingafarire, unokwanisa kuenda kumatare edzimhosva paine mukana wekuti unogona kupedzisira wavharirwa muchirongo kwemakore angasvike maviri. Nokudaro ndichimirira vemisa Zimbabwe nevamwe vana taendesa chichemo chekuti dai dare guru reZimbabwe raongorora mutemo uyu kuona kuti unofambirana here nekodzero dzevanhu semanyero adzakaitwa mubumbiro remutemo reZimbabwe.
Tinoona kuti mugore rapfuura dare redzimhosva rakatomboshora mutemo iwoyu. Chii chakaita kuti urambe uripo?
Ichokwadi, dare guru rakashora mutemo wanga uripo wekufambiswa kwemashoko iwoyo. Asi rakazoenderera mberi zvino richiti mutemo iwoyu wecriminal defamation hauna kunaka, huwira nebumbiro remitemo rekare. Rikangoti tiri kutaura nezvebumbiro remitemo rakatsiviwa nerataa kushandisa pari zvino. Nokudaro dare guru reZimbabwe rakati mutemo uyu warakashoropodza hauwirirane nebumbiro remitemo rakaraswa muna 2013. Asi kana zviri zvebumbiro remitemo idzva ratiri kushandisa panguva ino, tinofanira kutoti tidzokerezve kumatare tichinopira pfungwa dzedu kuti sei tichiti zvinoenderana nebumbiro idzva remitemo mutemo uyu uchakashata. Ndo zvaita kuti tidzokere, nekuti dare guru rakati zvatataura zvinongoenderana nezvebumbiro rakare.